Gwaro rakaburitswa gore rapera nesangano rinoona nezvekurwisa uori pasi rose reTransparency International rinoratidza kuti munyika dzakawanda dzemuAfrica nyaya dzekurwisa uori dzadzokera kumashure zvikuru. Commission inoona nezvekodzero dzevanhu muGhana yeCommission on Human Rights and Administrative Justice inoti uori hunotora mari inosvika zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% zvebhajeti yenyika iyi. Asi mupepeti mukuru werimwe sangano revatori venhau rinoshandawo nesangano rinonzi The Fourth Estate vaCoffee and Chili vanoti vari kumira semusambangwena kurwisa uori uhu.
Tinoshanda nevanhuwo zvavo muGhana, tinoshandawo nevamwe vanoridza huwi kana vaona pari kuitwa uori.
Kubva zvakaparurwa sangano revatori venhau iri muna 2021 rakwanisa kuburitsa nyaya dzakawanda dzakashamisa vakawanda. Imwe nyaya yaive yekutevedzerwa kwemutemo wehurumende wekuti vari muhurumende vaburitse pachena upfumi hwavainahwo. VaCoffee and Chili vanoti
so when we did that story as many as 294 or so public officials hurriedly declared their assent. In fact, before the public they had not declared, but they were in office. But when we published the story very quickly they declared their assent and we thought that
patakati tiri kuda kuita nyaya iyi vashandi vehurumende 294 nevana vakabva vakurumidza kuzivisa ruzhinji nezveupfumi hwavo. Asi patainge tisati taburitsa nyaya iyi vainge vasati vazivisa ruzhinji sezvinotarisirwa pamutemo.
Zvimwe zvisina kugadziriswa inyaya yekusimbaradzwa kwemitemo inobatsira vanorwisa uori yakanangana nekusunga uye kuchuchisa vanoita zveuori. Asi masangano akazvimirira oga akaita seCenter for Democratic Development kana kuti CDD ari kuzadzikisa gwanza iri. Muna 2017 vakaparura urongwa weCorruption Watch Project nechinangwa chekuderedza nyaya dzeuori. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemambasa muCDD vaKojo Pumuni Asante vanoti
we are able to do original investigation. We have actual investigative journalists.
Tinotanga kuferefeta nyaya dzeuori. Titori nevatori venhau vanoita basa rekuferefeta iri. Vanoshanda vari chikwata.
VaAsante vanotiwo zvaitwa nemasangano aya makore manomwe adarika zvabatsira zvikuru. Mukuru wesangano reGhana Integrity Initiative Amai Ada vanotiwo
the National Corruption Action Plan was the blueprint for all of us to fight corruption. However, in all these very glowing attributes that I gave,
National Anti-Corruption Action Plan waro wakarongwa kuti tirwise uori, asi unotoona kuti pane mikaha yakawanda iripo yatisiri kugadzirisa nekudaro zvinopa kuti kurwisa uori kunetse.
Sangano reTransparency International rinoti kwemakore mana adarika nyaya dzekurwisa uori muGhana dzangoramba dziri panzvimbo imwe chete pasina chiri kufamba. Panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa, Ghana yainge iri pachidanho chechimakumi manomwe. Vakawanda munyika iyi vanoti kusunga vashandi vehurumende vanoita zveuori ndiko kwakakosha mukumisa nyaya dzeuori. Nyaya iyi yatumidzirwa naIsaac Kalezi weVOA, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA, Washington DC.